taken in iyo yakatora mukombe uyu mwa 2015 uyeze iri pachinano chechitatu mwaka uno iri pamusha nengezi Platinum Stars iyo iri pachinano chechipiri kwasara mitambo gumi nemiviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo yakatungamira maJames Cox nemapoints manomwe asi murairidzi weChicken Inn Joey Antipas anoti havasi kupa madamburo ruremekedzo.
We have taken everyone. Don't afford them too much respect and back off them. We've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn vachepa dzisaizi vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda vachiti vari kurova madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatedza ivo votora mukombe.
Points dzatakatora dzechipiri ndishomai, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti titore ligi gore rimwe. Ligi ndedu ndakatohwina kudhara, vakangoti aslipa kuchene dzatora ligi, hapana problem ipapapo.
Tingezi Platinum yacho haiti yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti kapteni wavo Liberty Aporoma achaita semazuva ese, uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange, FC Platinum iyo iri kutungamira ngezvi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRuparo Stadium iine vatambi vatsva vakati wandei, apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Kata naBrett Amiju, Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Nitras vs Highlanders, Herentals vs Cape United, Black Rivals vs Blauer City. Sondo, Mutare City Rovers vs Shabani Mine, Blauer City vs Harare City, Triangle vs Yaja. Zvichakadaro, makundano eBarclays Premier League ari kupinda musondo rechipiri paine mutambo mukuru kuStamford Bridge, uko Chelsea neArsenal dziri kubandana. Arsenal haina kutanga zvakanaka apo yakarohwa 2-0 mumutambo wayo wekutanga neMan City, asi iri kutarisira shanduko kubva mumutambo wavo neChelsea. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Man City vs Huddersfield, Brighton vs Man U, Burnley vs Watford, Leicester vs Wolves, Cardiff vs Newcastle, West Ham vs Bournemouth, Everton vs Southampton, Tottenham vs Fulham. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.